Vanhu vachinji vanoti vaitonga kuti zvakaitwa mutemo mutsva nehurumende wekushandisa mari yemunyika chete mitengo yezvinhu yaizogadzikana asi vakushandisika zvikuru vachiona mitengo ichichamuramba muri kukwira. Vamwe vatengi vakaita saamai Chipo Murambiwa vanoti mitengo yezvinhu kunyanya chikafu yapfuma yakaita chamuramba mhuru muzvitoro zvakaita seOK nePick n Pay nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana.
Kwana OK ko mapuraizi akwirisa mafuta chaiwo, mafuta akanga aita $15, mafuta aita $15 iko zvino ava pa30 ava pa30 kudero maporiji chaiwo maserevhiti evana. Hatizivi kuti kana nemavhendawo kana kuti mamaichavo vari kumusha achadyawo zvinhu izvi here kana kuti vakutongorarama vachibika zvinhu vachingobika dovi kumusha uku nokuti mafuta chaiwo akwirisa. Hatiwisisi kuti muri kuti tirarame sei kubva pamakapa mutemo kubva mandi zvinhu zvakwirisa zvisingatombobviri raisi chairo taitenga raisi tiri chita $85 but iko zvino raisi rava ku30 something 5 kg. Hatiwisisi kuti muri kuda kuti tisike December tichiri kurarama here.
Muchitoro cheOK nhasi makeji makumi 50 ehupfu aiita $30 emadhora ERTGS nhasi afuma achiita $200. Mafuta ekubikisa aiita $15 ari kuita $30. Makeji maviri empunga aiita $0 ava kuita $20.9. Ukuwo keji yenyama yaiita $15 yano kuita $30 emaRTGS. Vadhwani Chihwani ava vanogara mumusha wekwaSisk vanoti mutemo wakaitwa uyu watovaipira.
Uyu pavakaisa tikaona sokuti vaita zvinhu zvinotibetsera kuti kuda mapuraizi acho achanyanya kukwira but zvatozonyanyanya kuafekta the public nenyaya yekuti zvaiya zvamuka zvakakwirisazve mari yacho haisi kuwedzerazve nyangwe dai vari kuwedzerawo mari isavo futi kubhengi muhurumende yacho. Saka kureva kuti inflation iri kutowedzera kukwira kudarika zvaingaita iri hazisi solution asi kuti kutowesena situation murombo wava kuwedzera kuita murombo nokuti even chongwa chaafodi hauchakwanisi kuti uchitenge because bhondi racho rainyanya kukwirisa zvepuraizi yao.
Sachigaro weConsumer Council of Zimbabwe Masvingo vaProsper Muzambi vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kunokonzera mutauro munyika. Vatiwo vemabhizimusi vakaramba vachidai vanokurudzira vatengi kuti varatidzire nekuti vaifunga kuti mutemo wakauya uchaita kuti zvinhu zvidzike.
Mutengo weUS dollar uya hausisiri zvawanga uri before SIA 142 of 2019 wambenge wakakwira iye zvino izvi wadzikira. Saka naizvozvo unotarisirwa zvakare kuti nezvinotengeserwawo vatengi zvinofanira kudzika nekuti ukazvitarisa before that paingonzi nhasi paangonzi US dollar rakwira mumashopu mumo vanga vasatoise mitengo yezvinhu zvaibva zvatanga kukwidzirwa patengo. Saka nawa mubvunzo wavo wekuti koseiko iye zvino izvi tiri kutadza kuti pariri kudzikirawo US dollar iriri mitengo ive inodzikirawo zvekare asi munoziva kuti hazvitore nguva yakareba kuti uve unove nekaresistence kaunopa kuti zvinhu zvive zviri normal. Saka nyaya ndokuti vanhu ndengoti chete hakusi kuti tichapedza gore tichiti ngatiregerei kutenga zvinhu zviri kudhura izvizvi ngatimbovei nekanguva kekuti aiwaka kana zviri kudhuriswa isu tisingazvikwanisi ngatimbomirei nekuti hatatawedzerwa mari yatinotambira.
Vatatenda Matumba avo vane chitoro mudhorobha vati vari kuramba vachikwidza mutengo nekuti vanozonotenga mari yekunze pamukoto nekuti kumabhanga haiwanikwi.
Mukufamba kwenguva rinozova danho rine hungwara for the meantime hatingati danho rine hungwara nokuti mapuraizi ezvinhu haasi kuchinja ari kuramba achitokwira. Vanhu vanitori nemendaliti yekuti iyo sinzi nyika isiri kuprojisa zvinhu zviri kudiwa navanhu panguva ino vanhu vazhinji vari kunotora zvinhu kusouth africa nekune dzimwe nyika. Saka kana zvinhu zvakamira saizvozvo kana banning of forex yakaitiwa yakangoitiwa hayo asi hazvisi kureva kuti vanhu iva vari kuita zve forex iyo kuhurumende. Vanhu vazhinji still vari kuenda kumabhodha vachienda kunotenga zvinhu zvokuti vake. Saka foreign currency kubvana kwayakaitiwa hakuna solution yati yaitika nokuti mitengo yezvinhu ichiri kukwira.
Vanoongorora nenyaya dzeupfumi hwenyika vakazvimirira vapadhon Chuma vanoti mutemo wakaiswa nehurumende handiwo mhinduro yedambudziko rekukwira kwezvinhu muzvitoro kana nyika isina maindastri anogadzira zvinhu achitengesawo kunze kwenyika.
Kuwana akwaya forex kumabhengi emuno muzimbabwe forex tinokwanisa kuwana tinoiwana kublack market because the tinotengesa macommodities edu tinozvitenga outside the country muzimbabwe hamuna kana any company iri kuproduce macommodities anodikwa nevanhu seva macommodities edu tomatira south africa vamuzambia mumozambique saka tangomuka takakudza maprice edu kuti tizokutuma bank asi kuwana forex forex yangomuka ikakanzelewa yangu ndiyava extra TGS saka zvinhu zvangomuka zvangokwidzawo maprice edu tiri kukwidza tichienzanisa nerate iri pablack market black market rate iye tiri kushandisa because kumabanks hakusikwanawa forex yacho saka tinoshandisa black market saka zvinhu zvitoramba zvichingokwira zvingoendera mberi despite zvokudirective yakapuwa negovernment
muzindafundo pachikoro chegreat zimbabwe university vamunashe shoko vanoti mitengo ichiri kukwidzwa nekuti vatengesi vazhinji vakange vakahodha zvinhu nemari yekunze nekudaro pazvichapera mitengo ichadzikama asi vamwe vanoti kuti zvinhu zvigadzikane nyika inofanira kushandisa mari yekunze yekunyika yeamerica kusvika zvinhu zvazonaka studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve avo vanonzi vari kunze kwenyika asi gurukota rinoa nezvokugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamang'aviso ndovhu vashora zvikoro vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino vanhu zvobva vaudza vatori venhau pamusangano wakaitwa muharare kuti hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu ndakamira studio 7 mumasvingo ndini gandi maramba